veruzhinji muHarare vanoti vaskufara nekudomwa kwakaitwa makurukota ehurumende navamunangagwa nezuro vachiti vazhinji vevanhu ava vanhu vaiva muhurumende yavamugabe iyo yavari kupomera mhosva yekuondomora upfumi hwenyika mumwe wevanhu ava ndivajeffrey chaitezvi avo vanoti zvave pachena kuti vamunangagwa vari pasi pemauto
kabineti yadomwa namunangagwa inoratidza kuti nyika ine rutongwa nemasoja kukatarisa kukwidzirwa kwaitwa Ferdinand Shiri nasb moyo nevamwe madhara echikuru arimo mukabine zvoratidza kuti vamunangagwa nyika ine yairi under military rule so tinoti kuna vamunangagwa the only solution about zimbabwe yahande kuma elections we are waiting for free fair and credible elections that's the only solution
izvi zvatsinirwa navafrancis machimbidzofa avo vanoti vanoona sekuti vamugabe vaitove nani pamatongero avo pana vamunangagwa
mukatarisa vana Ferdinand Shiri vana vese mahovheti aisa mukabhineti yake vanhu vanoziva zvehondo havazi zvokusimudzira nyika so ikonomi yedu icharamba ichingoparara otherwise the mugabe era is better than munangagwa era because munangagwa atotongera chitororo akatarisa history yake voiye kubva kumashure uku akaparadza vanhu vakawanda about 20,000 gukura hundi tikamutarisa zvekuti kumashure uku munhu aitobira vafana chavo makorokoto
vacrispin garatsa vanoti kudomwa kwaitwa major general sibusiso moyo segurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika kunoburitsa pachena kuti zvakaitwa nemasoja pakubviswa kwavamugabe kwaitova kutora masimba nechisimba kana kuti coup d'etat vamoyo avo vaibuda pachivhitivhiti vachizivisa zvaiitwa nemasoja pakutorerwa masimba kwakaitwa vamugabe mazuva mashoma apfuura ndova yakambotungamirira mauto eunited nations kusomalia uye vari zvakare murume wemutongi wedare repamusoro amai Lois Matanda Moyo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vasydney chisi avo vaimboshanda nesangano reyouth initiative for democracy in zimbabwe avo vave kushanda vakazvimirira vanoti chavo yekutodikanwa ndechekuti veruzhinji vashandise sarudzo dzegore rinouya kudzosera masimba kuvanhu vachiti nyika yave muutongi hwavari muchiuto
kana chinhu chataro chabuda pachena ndechekuti kupinzwa kwemasoja mukabhineti zvava kureva kuti izvo masoja aakuchibva mumabharaki aakuuya kucivilian rule ndo vanenge vari makandidhetes vanopf muna 2023 saka munangagwa semunhuwo zvake nje handifungi kuti anoramba ari pachikarato nekufamba kwenguva nokuti masoja achatora acho chinhu chavo
zvichakadai mashoko atiri kutambira anoti vamunangagwa vachazivisa munguva pfupi iri kutevera kuti vachange vari kuvatevedzeri vavo ndivanani vane ruzivo nezviri kuitika mukuumbwa kwehurumende vanoti mukuru wemauto vaconstantino chiwenga navachina dhuve ndo vakatarisirwa kudomwa navamunangagwa sevatevedzeri vavo ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi.